manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosungana zvakare manero andasi uri musi wemuvhuro gumi guru 2 2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHepmo Chidziva vave kutiza kusungwa nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa. Dambudziko remagetsi rotarisirwa kuwedzera sezvo mvura yoshomeka muKariba Dam. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenderera mberi nemisangano kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHepmo Chidziva vechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaWash Mwincube vave kutiza kusungwa nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa. Vachidziva vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mwana ane makore gumi nevatanhatu. Ama dzemwana uyu ndidzo dzakaenda kunomhanyara kumapurisa svondo rapera. Taedza kubata vachidziva panhare mbozha yavo asi vanga vasiri kubatika. Takundikanawo kubata gweta remwana ari kunzi akabatwa chibharo uyu. Asi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Inyaya tiri kuongorora uyezve tiri kutsvaga musungwa uyo asiri kuzikanwa kuti izvozvi izvi akawanda kuti
anga adaidzwa here kuti anga achizvipira kumapurisa sei muri kuti haasi kuzikanwa kuti aripi
mutimi wenyika wakajeka kana mumhangara akaenda achinomhangara nyaya mapurisa vanosungirwa kutsvaga munhu kwaanogara pari zvimwe zvikaenda kudzimba dzinomibe zvake ina mapurisa vachimutsvaga vachimushaya
saka hapana kana gweta kana ani atauya kumapurisa achimumiririra
Sotaura zviri pamutero pari zvino izvi semapurisa tatinochigeka pachona sekuti isusu tiri kumutsvaga
mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rave kutarisirwa kuwedzera zvakanyanya munyika sezvo mvura iri kunzi yashomeka zvakanyanya muKariba Dam zvapa kuti Zambia itozivise kuti ichatanga kudzima gwenya rayo muna Kariba musi wa 14 gumiguru. Zimbabwe iri kutarisirwawo kuita izvi mavhiki anotevera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe divi ravo.
Kariba havana kumira zvakanaka nekuti mvura yemukariba iri kupwa nenhau yekuti mwaka watapfuura uyu mvura haina kunaya zvakanaka ende mvura yedu inobva kuDRC ichidzika yoya muZambezi mukariba saka tinoona kuti even Zambia vaneighbor vari kuita matambudziko makuru chaiwo ekuti magetsi ari kuenda kwenguva yakareba kunowo kuZimbabwe nekuti tinogamurana nemuZambia hatisi kukwanisa kuonawo magetsi akadini akanaka tiri kunzwa kuti hurumende vari kupa information yekuti kunonga kunokukuvharwa maoperations kusvika mvura yazonaya tinodambudziko riripo ndevekuti kana kusina mvura kukariba mvura ikanaya nhasi chaiye kariba haikwanisi kudzara
nechikonzero chemuzvinafundo
inoda kuti inyase kuyerera ikoimwedzi yakati mitatu kana mina saka mvura taicho zvinoyaya kunana October November uko zvinoreva kuti ukarepa izvozara tinoda kusvika kunana April ndokuti mvura yavamo yaukwanisa kupamba magetsi ekuti nyika ione chouviri
pane dambudziko rei apa
ndakaona mareports Pick n Pay inova retailer yedu emuno muzimbabwe yaishandisa about below 40,000 liters yediesel makore matatu apfuura pagore but gore rino tirikuona vari kushandisa over 2 million liters yediesel saka muri kuona kuti budget yekambani maringe nemacost ekuti arun their businesses yatowedzera kupfuura ne $3 million nenyaya yemagetsi chete yasi kuwanikwa saka izvozvo zviri kuuraya business mumasectors akasiyana-siyana apa ndangodonongedza hangu kuretail tisingatari kumining sector vane matambudziko makuru ari kutoshamisa nekuti uku hakushandi majenerator mamishina akakura saka injodzi yatiwira ichavhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya panguva iri kuti zigi ari kuona simba ari kukasakusurvivha maeconomic shock saka inotova imwe shock ndeyekuti murwere ari muchipatara ari muintensive care unit doctor vabva vambaya jekiseni reserial by mistake oisa poizo saka ipoizo mueconomy ichauraye upfumi hwenyika kunyanya currency yedu
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kushanya kuChina nhasi vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi muBeijing vachizviudza pamusoro pemabasa ebudiriro ari kuitwa nehurumende yavo uyevo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvingaitewo zvipi mukusimudzira nyika. Vamunangagwa vari kutarisirwawo kusangana nemutungamiri weChina vaXi Jinping mangwana pamberi pemusangano mukuru wepagore we-2024 Summit of the Forum on China-Africa Cooperation kana kuti FOCAC uyo uri kutanga musi wechitatu uchipera nemusi wechishanu. Mukuzeya nezverwendo rwavamunangagwa urwu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti mutungamiriri wenyika ange achikwanisa kusangana nezvizvarwa zvomunyika make zvinenge zviri mhiri nokuti mutungamiriri wavovo mutungamiriri weduvo chero tiri uno isu achiteerera somutungamiriri wakati ndiri mutungamiriri wokuteerera a listening president unenge asina kunongoteerera vari muZimbabwe chete vanenge vaine mibvunzo yavo kune vamwewo vanenge vaine mari dzavo dzokuti tikauya muZimbabwe zvinhu zvedu zvinozomira zvakanaka here saka misangano yakanaka iyo yokuratidza kuti purezidendi unoda vanhu vake chero vari mhiri kwamakungwa kwaanoenda ikoko.
Tinoona kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuChina uko kwavari kutarisirwa kupinda musangano we-2024 Summit for the Forum on China-Africa Cooperation. Zvii zvamungataura pamusoro pemusangano?
Misangano inenge inoitwa gore negore ichivimbiswa kuti pane zvichabudapo asi tikazvinge toinda on the ground munyika kuona kuti ko zviri kuvandudza chinyi ndopetine tozoona sokuti pamwe idzi nyika idzi dzinodaidza vatungamiriri vomuAfrica kuti dzizwana chikamu chihombe muAfrica chadzinenge chaakuzobuda nacho sokunzwa kwatinoita kuti vokuChina vari kuputsa mamwe makomo vari kutenga mamwe mamaini vachidai saka tozoshaya isi kuti pedu ndapapi.
Asi takanangana neZimbabwe vamwe vari kuti aiwa ukama hweZimbabwe neChina hwawisa budiriro yakanyanya uye kukura kweupfumi
zvingangovapo zvakadero kuti zvinoonekwa nenzira idzodzo asi ini kana ndichitarisa ndinenge ndichitarisa chikamu chinobetsera ruzhinji hweZimbabwe kunenge kuri mumatambudziko hungu upfumi hunganzi hwakura hwakurira vanhu vangani pauwandu hwavanhu vari muZimbabwe nokuti paunenge uchiinda muZimbabwe kana muAfrica unongovuna namo dzavanhu dzichitowedzera.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rino vari mudzidzisi paDevry University muno muAmerica kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU-PF vagadzira chirumanzu kuti tinzwewo maonero avo.
Kana tichirangarira vamunangagwa vanofamba nedingindira rokuti Zimbabwe is open for business pachirungu norokutizve rakanyanya kukoshesa rokuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka panobuda President Idi Munangagwa vachienda kunze, vanoshuviro yokusangana nezvizvarwa zveZimbabwe dziri munzvimbo dzakasiyana siyana. Ivovo vachivabudzavo kuti magariro avo munyika iyoyo kwakambomira sei saizvezvi vari muChina. Saka itripi yakanakisa kwazvo yokuti maZimbabweans vanenge vari muChina vanofanira kuti vaende nouwandu hwavo vanonzwa mashoko apresident wavo kuti nyika yedu yeZimbabwe tava papi nenyaya dzebudiriro.
Tichitarisawo iwo musangano wekudyidzana kweAfrica neChina uyu, zvii zvaunobatsirawo nazvo kunyika dzemuAfrica? Tichinzwa vamwe vachichema kuti China ndeimwe yenyika dzavari kupomera mhosva yekuuya kunotora upfumi hweAfrica.
Hongu kune vakawanda vanongoda kugara vachichoropodza kuti China yazodai muAfrica, yazodai muAfrica. Asi vanoziva kwakabva runako gwake awanzo kukangama. Isusu muZimbabwe kuti tive nekuzvitonga kuzere takabatsirwa neChina. Saka kuna maprojects akawanda anoitwa neChina vachibatana nenyika yedu yeZimbabwe. Saka maZimbabweans havagoni kuona huipi hweChina. Asi kuna vamwe vanoonavo huipi hweChina. Nokuti zvinoitwa neChina neZimbabwe zviri pajekerere. Saka izvozvo handivoni kuti vanogunununa vanonyatsa kuzive here kwakabva Zimbabwe pairi nhasi nekwairi kuenda.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANU-PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court muChinoi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune vagari vemukariba gumi nevana vakasungwa musi wa31 Chikunguru mushure mekuratidzira vachitsutsumwa nekutungamirwa kuri kuitwa nyika. Vanhu ava vange vachimirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vainge vapedza mazuva 33 vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Mapurisa anoti vagari ava vavanoti vanotsigira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vakaratidzira vachipa vanhu vainge vari mudzimotokari nekuzvifambira havo mapepa vachitsutsumwa vachiti mutungamiri webato ravo vaJameson Timba nevamwe makumi manomwe nevanomwe vasunungurwe. Vanopikisa vari kupomerawo hurumende mhosva yekuita kuti matare asaburitse vakasungwa ava muusungwa nekuburikidza nekuvapa mari yekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu vakasungwa pamberi pemusangano weSadak vanodarika 100 and 90. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoramba kuti hurumende inoudza matare zvekuita.
Panyaya yechibatiso kubva zvandaita minista, chinhu chandinoziva chinokosheswa naprezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. ndo zvavanokoshesa. Kwete kwete pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunakazi.
Mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vaimbova mutedzeri wemutauriri webato reTCCC vari nhengo yerimwe sangano rinonzi Blue Movement vaOstalo Siziva.
Nhasi tanga tiri kukaripa panga pasungwa maactivist and a former member of parliament vachibatwa nenyaya dzekuti ZANU-PF inotya vanhu vemuZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro vasiziva?
Nekuti haina kusarudzwa nevanhu. Ndo zviri kuitira kuti muone kuti nyika yese patanga tichigadzirira SADC zvanga zvichiitika ndechekuti maactivist ese nevese vanokonsidera kuti havawirirani neZANU-PF vakabata vese vachipinda majere, zvakazokonfemwa nemutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutswanga vachitaura kuti sezvo SADC yakapera summit takugona kuvabudisa.
Ko zvanga zvichitaurwawo nemakurukota ehurumende naivo vamunangagwa kuti vanhu ava vanga vachida kukonzera kusagadzikana paiitwa musangano weSADC?
Isu takataura kare kuti isu wapeace loving people tinotedzera bumbiro remutemo wenyika, asi zvatikuona nechekuti ZANU-PF inoita zvese zvainogona nazvo kuti idzvanyirire nekubunyikidza kodzero dzeruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Matambirawo sei mutongo wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti bero vachitongo vachibva kumba?
Haisinyi yatinofara navo. Ehe, tanga tine hama dzevanga vakasungwa vachiratidza kufara, nekuti hapana munhu anoda kuti hama yake igare mujere. Ndo mabruises and pains of this struggle, ndo zvatinosangana nazvo nenyaya yekuti isu takasarudza nzira yekuda shanduko muZimbabwe. Mhosva yedu ndeyekuti vanhu vezhinji reZimbabwe vakabuda rikataura kuti isu hatichade ZANU-PF, takuda kuti paite shanduko. Tiri kuudza vanhu vese veZimbabwe kuti tinofanira kuramba takashinga, hapana nzira inoita izi. Ndo zvatachitaura pana tichitaura nevacommunity leaders kuti ndo nzira yacho kuti nyika isununguke. Tichadzvanyirira, tichabunyikidzwa, asi tinoramba chienda mberi nekuti tinoziziva kuti at the end of the day the people shall remain victorious. Saka totenda vese vakamira nemaactivist nemacitizens varumirira shanduko, vanomirira kuti munyika muite hurumende inobva kuvanhu. So toda kuvatenda vese vanhu vakatipa solidarity.
Saka magistrate ati vabhadhare mari semari yechibatiso.
Magistrate court yati vanofanira kubhadhara mabail $100 each. Zvese izvozvo mastrategies and tactics ekustifla kodzero dzevanhu, asi hatimiri, tinoramba tichienda mberi nekuti chatoda ndeti muZimbabwe muite shanduko, chatoda ndeti muZimbabwe muite hurumende yabva kuva.
Vaimbova mutedzeri wemutauriri webato reTCCC vari nhengo yeBlue Movement vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kukariba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vati vave pedyo kuburitsa gwaro ravo rekupedzisira riri pamusoro peurongwa hwekuregererwa kwenhapwa dziri maoko echikwata cheHamas muGaza. Asi vati havafunge kuti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuita zvikuru kuti vakwanise kuwana chibvumirano chakadaro. Apo chirwere cheMpox chiri kunzi chiri kupararira munyika dzemuAfrica dzakawanda, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira bazi rezveutano kuti ritsanangurire veruzhinji matano ariri kutora kudzivirira chirwere ichi kupinda munyika uye kutiwo chinorapwa sei kana chavamo. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kuziviswa zvakanyanya nezvechirwere ichi vachiti kune vanhu vakatowanikwa vainacho munyika dzinofamba neZimbabwe zvakanyanya kusanganisira Democratic Republic of Congo. Umo mpox yakatanga kuonekwa muna zvitawe gore rapera.
Pari zvino chirwere cheMpox haisachave mumuno muZimbabwe, asi tinotarisa kuti pamwe omazuva anoteera masvondo anoteera nemwedzi inoteera zvinokwanisa kunge chauyawo muno muZimbabwe, nekuti muSouth Africa nekuMozambique vakatombowana macases echirwere cheMpox.
Kunyange hazvo mumakore ari pakati pa1970 na2021 chirwere ichi chainzi chainyanyobata vana vadiki. Rwendo runo chiri kusanganisa mazera ose. Dr. Chiripanyanga vanoti zvimwe zviratidzo zvempox imhezi dzinofararira nemuviri wese, kupisa muviri nemarwadzo emitezo yemuviri.
Kana tabva ipapo chinozotanga kubudisa mapundu anenge maduzu anotangira mumaoko achienda mutsoka oyawo kumeso, anokwanisa kuendawo kunhengo isikarudzi, zvichikonzeresa kuti mapundu aya anenge achivava. Kana mapundu achivava, mamwe anoti rwadzei, nekufamba kwenguva mapundu mamwe anoputikawo, mamwe anooma. Saka namukange maona munhu aita masymptoms kana zviratidziro izvi, suspect aikanifungidzira kuti munhu yaane chirwere cheMpox.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanotiwo chirwere cheMpox chakatangira kumhuka dzesango, uye chinotapuriranwa nyore nenzira dzakawanda dzinosanganisira kugumana nemunhu anacho, kubatana, tsvodana uye kusangana pabonde.
Vhairasi iri rinogona kunyanya kupiwa zvakare vanhu vachigoverana pakukisana, pakubatana, zvese izvozvo. Chero hanzu dzinoshandiswa nemunhu ane chirwere chemonkeypox dzinogona kunge dzine mavhairasi anogona kuenda kune umwe munhu anozobata mashitsiwayo kana hembe idzodzo achiwacha and so forth. Saka chirwere chinobatirira zvikuru nyore nyore.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vakuridzirawo bazi rezveutano kuti ridzidzise nekupa chenjedzo kune veruzhinji maringe nezveMpox kuitira kuti vasazoshamiswa kana kurohwa nehana kana vakazosangana nacho. Mutauriri webazi reutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hapana munhu atiawanikwa aine Mpox munyika pari zvino, uye vanoti kune vashandi kumabhodha ose enyika vari kuita basa rokuongorora vanhu vanopinda munyika.
Vanhu varimo maairport kwedu, hatisi mabodi health, the whole surveillance system is on the ground right now.
Kunyange hazvo bazi rezveutano riri kuti ravedzera matanho ekuvheneka chirwere ichi kumiganhu mitatu yenyika, varusike vanoti izvi zvinogona kusashanda zvakanyanya sezvo kuine dzimwe nzvimbo kumiganhu yenyika dzine maburi anokwanisa pinda nevanhu zvisiri pamutemo. Chirwere cheMpox chakatanga kuonekwa muvanhu muna 1970 muDRC mumwana aive nemwedzi mipfumbamu. Gwaro rakaburitswa muna Nyamavhuvhu gore rino nesangano reAfrica Center for Disease Control CDC riri pamusoro pechirwere ichi. Epidemic Intelligence Report rinoti vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nemumwe 3,311 vakabatwa neMpox munyika gumi nenhatu dzemuAfrica mugore rino ra2024. Nyika dzemuAfrica dzinoti Burundi, Cameroon, Central Africa Republic, Congo, Cote d'Ivoire, DRC, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Rwanda, South Africa neUganda dzinonzi dzatove nevanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimitse.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi vanhu vakawanda muAmerica vari kucherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day. Asi izvi hazvisi kumisa vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kutsvaga rutsigiro. Mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vachange vachitsvaga rutsigiro kuPittsburgh vakabatana nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vebato remaRepublicans havasi kutsvaga rutsigiro pazororo rino. Asi amai Harris navaTrump vari kutarisirwa kutatsurana nemusi wa10 Gumiguru, apo vachaita gakava kana kuti debate. kuti tizeye zviri kuitwa naMai Harris navaBiden. Ivanza Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai.
Labor Day izuva rakakosha chaizvo muno muAmerica nokuti rinoratidza iro kuti backbone yeAmerica vashandi vese vari over 80-85% vari kusumudzira nyika mune madiscipline akawanda kubva kumadoctor, manesi, vashandi vemugwagwa, vemarail nezvese nemaunion ese akabatanidza nyika yese.
Ngatitarisewo kuti vashandi vari kutaridza here kuti vari kunyanya kurerekera divi ripi tichitarisa kutsvagwa kwerutsigiro kuri kuitwa naAmai Harris navaTrump.
Tinoziva kuti divi reDemocratic Party ndo rinenge ranga rine rutsigiro makore ese aya from the labor unions kana kuti vashandi vese mumapato ese enyika. Asi zvatiri kuona ikwe zvino ndezvekuti vaTrump vanenge vava kukamura chikamu chemaworkers iyo vachirepresenta Republican Party. Nemaonero angu vaTrump vari kuita zvese zvavanokwanisa kuita kuti vadzokere muWhite House vachidavidzira nekuenda kunotaura nevanhu veruzhinji vari mumaunions kuti ivo pavanga vari ivo mutungamiri wenyika nyika yaifamba zvakanaka.
Chikuru chingada kudzidzwa neveruzhinji ndechipi tichitarisa kuri kuenda sarudzo nepamire vashandi munyika nhasi?
Maworkers vari kufarira vaTrump nyangwe zvavo leadership yavo yakaendosa mai Kamala Harris navaTim Walz. Saka tichaona kuti nhasi pavanenge vari kucampaign President Biden naMai Harris nemaunion leaders vanenge vakamira sei uye kunenge kune vashandi vakawanda sei. Asi gore rino hamangange vhoti yacho inenge ichanetsa nokuti vanhu vari kutaura zvimwe zvinhu isusu tinofunga kuti kuchabuda zvimwe zvinhu. Nokuti takambozviona futi 2016 pai vanhu vachitaura 70% kuti vachavhotera. Saka ipapo ndopatoda kuona kuti gore rino zvichachinja here nemamiriro akaita zvinhu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai vari parunare kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire zvamunofunga.
Pati paStudio 7 ndibaba wevano baba Chinogurei. Nyaya iri kutaurwa nevarume vezano vanofunga kuti Zimbabwe yakapusha. Vari kutaura zvokurejestwa kwemapati kudidi. Nyaya yavo yese iri pakuda kuteya baba Chamisa. Ndo zvavari chete chete kutsvaga paari nezvaari kufunga nezvaari kuda. Vana veZimbabwe zano taakuiziva ndo mugari wayo. Kunyoresa nguva ino kuda kuvhotwa tachinja tadini. Chiri kudiva vana veZimbabwe ngatishande pamwe chete mahovheti makomredi vabereki madzimambo masabhuku ana mujibha kudzikinura rusununguko nepovho navose vari kunze kwenyika.
Makadi pastudio 7 no totitsi matambudziko ebhazi radona riri kwatamuka rakauraya vanhu ava richira kumuswa Petersburg. Veduwe chimwe chikumbiro chandiri kukumbira vanhu vari kunzi musi wa 6 September kunoko kune demo yekuenda kuembassy kwedu kuno kuZimbabwe kuPretoria. Saka zviri kunzi vanhu tiri kunodemonstrata nenyaya yekuti mapasiport akakwira ari kukwira zvinhu zvekuZimbabwe tiri kudzvanyirirwa. Mapurisa ari kuuraya vanhu ari kutiita zvezizvo. Saka veduwe vanhu dai taitamukumbira pamwe chete ona tangono taenda tanokwana kuplease ndapota.
Ayo mashoko evateereri vedu asinei neStudio 7. Vanoda kutumira mashoko tumirai pa 001-202-465-0318 uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8 PM. Apo muchange muina Marvelous Muhlanga Nyahuye achitarisa nyaya dzekusungwa kwevanhu uye kunyimwa kwavo mukana wekubvisa mari yechibatiso. aiwa hama wadiwa nambe tambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ndogusiae mchinzwa nau ze isindebele na taboka.